Vachitaura mudare National Assembly apo biri raverengwa kechipiri vachina masavati chikwereti chekunze cheRBZ chave pamamiriyoni mazana matanhatu emadhora uye kana biri rikapasa zvinoreva kuti chikwereti chenyika chekunze chichakwira kubva pamabhiriyoni matanhatu nechidimbu kusvika pamabhiriyoni manomwe emadhora. Vatiwo kutorwa kwechikwereti cheRBZ nehurumende kuchakwidza chikwereti chehurumende chemukati menyika kusvika kubhiriyoni nechidimbu chemadhora kubva pamamiriyoni mazana mana nechidimbu. Asi vachina masa vati hurumende isati yatora chikwereti cheRBZ ichatanga yaongorora kuti chikwereti ichi chakamira sei uye vati bazi rezvemari rave kutoita izvi. Bhanga reRBZ rakaita chikwereti che$1.35 billion apo raita mabasa asinei naro asi araitumwa nehurumende kana kuti quasi physical uye chikwereti ichi chave kutadzisa kuti bhanga iri riite basa raro nemazvo. Mamwe mabasa aitwa nebhanga iri pasi pechirongwa ichi kutenga zvekurimisa matarakita motokari nezvimwe nekuzvipa kuvanhu pachena. Pasi pemutemo uri kuzewa muparamende, hurumende iri kuda kutura mutoro kubva kuRBZ nekutora chikwereti ichi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vanyasha muchichwa vanoti zvinoshamisa kuti hurumende iri kuda kutora chikwereti ichi asi iyo ichitadza kubhadhara zvikwereti zvainazvo nechakare. Vamuchichwa vati vese vakatora zvinhu kuRBZ vanofanira kubhadhara, kwete kuremedza hurumende nezvikwereti asi vakatora zvinhu varipo. Zvichakadai, pane chikwata chevemabhizimisi vekuFrance vapinda munyika nechinangwa chekuzoongorora mikana yekutanga mabhizimisi muno. Vari kutungamira chikwata ichi vaGerard Wolf vati Zimbabwe ine mukana wekuita mabhizimisi wakanaka chose uye makambani ekuFrance anoda kutora mukana uyu kutanga mabhizimisi muno. Chikwata ichi chichange chiri munyika kwemazuva matatu. Vamuchichwa vati vanobvumirana nemukuru wechikwata ichi kuti Zimbabwe ine mukana wakanaka wekuita mabhizimisi asi vakati chakashata chete mitemo yenyika yakaita semutemo wekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno iyo inovhiringidza vemabhizimisi vekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.